senzira yekudzivirira kuparara kwedenda rarura pasi rose iri mutungamiri webotswana vamukwetsi masisi vakati vadzidzisi vose vakafanira kubayiwa nhomba yecovid-19 izvi zvinotevera kukwira kwouwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 muzvikoro nekuda kwekuungana kwevanhu vakawanda uye zvinonzi nyika iyi yarasikirwa nevadzidzisi vangasvika 150 nekuda kwedenda iri vachigamuchira zviuru 200 enhomba yesinovac yakatengwa nenyika iyi kuchaina nhasi mangwanani vamasisi vati nyika yavo ichaita zvese zvainogona mukuchengetedza upenyu hwevadzidzisi
isu ndima yedu taitakura taizunza nekutenga nhomba ichabayiwa vadzidzisi chatiri kuda kudzivirira upenyu hwevadzidzisi pamwe nevana
amai Margaret Masango avo vanodzidzisa pachikoro chetabita primary school icho chiri muguta refrancistown mubotswana vanoti vanogamuchira urongwa uhu nemaoko maviri sezvo uchibvisa upenyu hwavo munjodzi
ndinoona ari mashoko akanaka nekuti isu tinosangana nevana vanobva kudzimba dzakasiyana-siyana uye vachisangana nevanhu vakasiyana-siyana saka machanzis aripo ekuti help yedu inenge iri parisi saka ndinoona zvakanaka
chimwe chizvarwa chezimbabwe chinodzidzisa zvidzidzo zvemabhizinesi pachikoro chebutare private school muguta rehabhuroni vapascal makamure vaudzwa studio 7 parunare kuti urongwa uhu huchaderedza zvakanyanya uwandu hwevadzidzisi vari kubatwa nekuurayiwa necovid-19
social distance kana vana vakawanda chaizvo inotinetsei inonetsa ndiri kuona kuti urongwa uhu hungatibatsira kunyanya isu varayiridzi especially isu vanobva kunze tikava tinopihwa atenjeni yokuti tibayiwe against covid tinenge tichipihwa safety yakatosimba
mazvikokota vedzidzo uye vari chipanga mazano pachikoro chakazvimirira chest kizeto secondary school vatomson murombedzi vanoti dai hurumende yakatanga nevarayiridzi mukubaya nhomba yecovid-19
panonetsa manje kuti ndinyatsokunzwisisa kuti vachizobaya here ndo panonetsa pacho nekuti izvozvo zvakauya asi hapana tambonzwa kuti apazomboenda kukiyo kuti vandobayiwa tatogara tanonoka kudhara nokuti vazhinji vavatobatwa nacho chirwere chacho
nyanzvi munyadzi hutano hweruzhinji muzvare Christopher Ncube vanoti kuchengetedzwa kwomukaha pakati pemudzidzisi nemudzidzi sezvinodiwa mukurwisana nedenda iri kunonetsa vachiti kubayiwa kuvadzidzisi pamwe nevadzidzi nhomba ndiko chete kungabatsira
kuchengetedzeka kwesocial distance pane vana wechikoro nanaticha kunonetsa nekuti sometimes unogona kusvikira paine vana usinganyasi kunzwisisa saka panoda kana ticha echisededzana padhuze navo saka zvakadaro zvinotoda kuti maticha nevana wavaccinate
Botswana ine vanhu zviuru 91 chete vakabatwa necovid-19 kwotiwo chiuru chimwe chete chine 95 vaurayiwa nedenda iri uye vana mazvikokota vezveutano vanoti uwandu uhu hungangowedzera ndakamirira studio 7 mufrancistown botswana ndini shingirai madondo